Mangwana tine takarangana nenyaya kuti mabhondi nosa awamanikidzwa vanhu kuti matorei mashandisei chete kiwari kunze kwomutemo vanhu vasingamade kwete vanhu havasi kuda pohwo yaramba saka tinenge tiri mukatikati nenyaya dzedhemo iyoyo nokuti isu tiri bato revanhu tinomirira zvido zvevanhu saka hongu inotsigira ndichipindura mubvunzo wako ndichiti sebato remdc inotsigira zvakasimba zvakasimbarara chaizvo 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 nyaya yedemonstration rinenge ririko mangwana 30 November.
Pane zvichashandurwa here vagutu nekuratidzira kuti tiona kuti bondi noti ratopinda nechakare mumusika?
Nyaya iripo ndekuti ndinoda kuti vatariri vazive kuti kukwira gomo usende mara. Tose tinoziva kuti hurumende yezanu pf inotungamirirwa napurezidendi Mugabe ndeyeudzvanyiriri ndeye humbimbiri ndoga. Zvino isu sebato rinoda zvekuita politiki dzorunyararo tichiita mademonstrations edu parunyararo zvakatsigirwa nesection 59 yebumbiro romutemo ticharamba tichipa puresha pachihurumende ichochi chava Mugabe kusvika chabvuma kuti povho yaramba nekuti vanhu ndoda kuti vazive kuti kana tichiita nyaya dzemademonstration iprocess yedemocratization saka tinoona pari zvino kuti zvinobatsira machina vakati ivo rwendo rwe 1000 miles runotanga nestepi imwe chete saka isu mastepi edu atatotora awanda taakumberi kukumberi toda kuti vanhu vasaora mwoyo.
Svondorapera, kuratidzirawo kwakakundikana mushure mekunge mapurisa arambidza kuti vanhu vapinde mumugwagwa. Rwendo runomawirirana here nemapurisa?
Mapurisa isu takamapa tingoti chiziviso naringe neposa public order and security act. Mapurisa sokuziva kwangu ndichavambipo kudai newejonga nhasi handina kumbonzwa ripoti yokuti varambidza vanhu kuti vaungane mangwana vachiita demonstration murunyararo saka tichaenderera mberi tinoda kuti vateereri vose tichivakurudzira vakateerera kudai panhepfenyuro yevanhu yestudio 7 vauye muwandu hwavo vasangana nesu chifamba chiita peaceful demonstration murunyararo chidemonstrata tichiti mabhondi noti awa hatidi mari yebepa hatidi mari yenhema tinoda mari chai chaiyo inotenga.
Koiyo nhasiwo muHarare imomo makamira sei nenyaya dzemapurisa?
Unoziva nyaya dzemapurisa jonga mapurisa agara yatova zhira yavo kugara vakamayiwa murodhi saka tinovaona hedu yaita tichivaona tatobvupindawo muguta izvozvi tichivaona vari pose pose pazvimakona vakamiramira nemabhatonistika avo